This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina kubvumbi 9, 2015.
Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vaimboisa chigaro weMDC inotungamirwa navaWelshman Ncube vaGoodrich Chimbaira vanodzokera kuMDCT uko vatambirwa zvine mutsindo.
Vaimbova mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vanoti havasi kutambira kudzingwa kwavo mubato reZANUPF.
Mapurisa anoudzwa nedare repamusoro kuti haana masimba ekurambidza ZCTU kuratidzira kwayakaronga nemugovera.
Iyi ndiyo mhemo yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Vachangomiswa sachigaro weMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube vaGoodrich Chimbaira vasiya bato iri vachidzokera kuMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai. Vachimbaira vanoti vaNcube vanoita zvehumbimbi ndoga, izvo zvinoita kuti vatadze kushanda nevamwe. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau pamuzinda weMDCT paHarvest House nhasi, vachimbaira vati vaona zvakakodzera kuti vatakure katundu kavo vadzokere kuMDCT, vachiti vaNcube munhu anoita zanondega.
Hauchisiri musangano sezvataitarisira. Zvatange tichipomedzera kuti ndozviri kuitika kunoku, ndakaona zvisiri izvo ndozvatanga zvakuita. Zvatanga takuita kwatitungamirwa na Professor Welshman Ncube zvanga zvanyanyisisa. Professor Welshman Ncube vanga kutora musangano sechinhu chavo, saka ndakaona pasisina kodzero dzekuti ndoramba ndichakagarirei muchinhu chemunhu. Asi kuenda kumusangano wavanhu ndokwakakosha kune ruzhinji.
Vachimbaira vati kune vakawanda vasiri kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu navaNcube vavati vari munzira kuvatevera kuMDCT.
Vakawandisa. Zvandiri kutaura izvi muchazviona mukwapfupi, asi tangoti sekutanga ini semunhu ndangashiri onekwa semunhu mukuru kwavariwo ndindotanga, asi mumashure mune vakawandisa vari kuuya.
Vachimbaira vakambomiswa nezuro kuva nhengo yeMDC inotungamirirwa navaNcube vachipomerwa mhosva yekufurira vamwe pamwe nekushora utungamiriri hwebato. Vatsvangirai vanoti vafarawo kuti vachimbaira vaona zvakakodzera kuti vadzoke kubato ravo, vakakurudzirawo vamwe vari kune mamwe mapato vanosanganisira vari muZANUPF kuti vauye vashande pamwe chete neMDC mukubvisa hurumende yava Robert Mugabe uye kuti munyika muve neutongi hwejekerere.
Inini ndinogara kutaura kuti in 2005 kune vakambobvapo vakaenda ku vana chebundo, vana chimanikire, vana bhebhe. But when they decided after reflection kuti ai waka nguva yakwana yekuti tinobatana nahamwe, we were not put in conditions. Hatina kupa maconditions, hapana condition iripo. Chatinongoda ndechokuti zvinoita ndezvekudaiwo. Kuno mwana anobva pamushaka otukirira vanhu pamusha, matiti mukadzi wangu muroi, ndava kutamira Darwini. Onosvika Darwini kuya kuya kumwana ofa, odzoka futi aona kuya kuchagarika, bheta ndidzoke kuna vamwe. Kana ariwo kwatsvangirai tinongodzoka, hatipi maconditions. Mwana womumusha imomo ngaangodzoka oyaodi tongoti chiinda unovakira pawanga uri padongo paya takazoisa ningi, chiinda unotsvagawo pamwe. Handii ndizvozvo ndozvinoitwa. Munhu haarambirwi kunzi usadzoke mumusha. Munhu wese anoitwa welcome. Mwana womumusha anodzoka mumusha. And that's exactly what we have done. Hatingavengani navachimbaira ndokudawo kuti vakambevaenda uku vakadi, tikatedzera kudaro hativaki. So chandinongoda kukumbira chokuti kana vanoda kuti vauye, regai vauye, welcome them. And then we move on with the struggle, the real issue. Tofana kutsvaga solution to the national crisis. And the more we are united, katakabatana pebeti
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vaishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisai ruhanya vanoti zviri pachena kuti vachimbaira vanga vagara vachadzingwa kuMDC yavancuve
vachimbaira vanga vachifesa kuti vainde padare reMDC yavancuve kuti vaongororwe vapindure zvavanga vachipomerwa asi vasati vapindura nyaya dzavo vatiya kwavatsvangirai zvinotipa kuti tifunge kuti hamunhu atiza mhosva dzakuenda ngaakuziva kuti rakwe mubato ravancuve harisisipo
pane mashoko anga achiburitswa padande mutande achiti vachimbaira vanga vasawirirane navancuve zvichitevera kubatana kwakaita chikwata cheMDC Renewal Team neMDCN vamwe vachiti vachimbaira vanga vachishanda vachitsvaga vanhu mubato iri kuti vadzokere navo kuMDCT ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, mutungamiri nkomo weStudio 7 abata mutevedzeri wemutungamiri weMDC yavawashman ncuve vaedwin mushoriwa avanoti danho ratorwa navachimbaira nhasi rinoratidza kuti vanga vagara vachishanda neMDCT muchiwande.
Nyaya yavachimbaira inyaya yanga yagara ichizivikanwa mukati mebato kuti vanga vakaita gumbo mumba gumbo panze. Saka nekudaro kususpendwa kwakanga vaitwa nekuzoti chiriporipotyo vobva vati mangwana vakuenda kuna atsvangirai zvinongoratidza kuti ndo zvavanga vari.
Vari kuita zvegumbo mumba gumbo panze ava ndivachimbaira vega here kana kuti varipo vamwe?
Vatinoziva ndivo vanga vachizivikanwa kuti ndo zvavanga vachiita ende hatina umbo hwokuti pane vamwe, asi ivo vachimbaira ndivatanga tiziva kuti vanga vachidaro ende vanga vaine program yevanga vagara vachiita vanga vatumwa kuti vakwanise kuita unonzi nechirungu destroy from within, but unfortunately hazvina kudaro nekuti musangano uyu musangano wakasimba unoramba uripo wakasimba kudaro kunyange vaenda.
Tichitarisa urongwa hwekubatanidza bato renyu nereMDC Renewal hwakamira papi?
Urongwa huripo huri kufamba huchienda mberi. Tine zvatakagomerana tichiziva zvekuti pane zvibinga mpini zvakati wandei zvakafanira kudzingwa kwaitwa maMP neMDCT panyaya yekuti MDCT neZANPF vari kubatsirana pakuti pasave nerimwe bato rinenge riripo muno muZimbabwe kunze kwebato reMDCT raakukondirorwa neZANPF.
VaEdwin Mushoriwa ndiwo mutevedzeri wemutungamiri weMDC inotungamirwa navawashman ncuve vanga vachitaura vari parunare namutungamiri nkomo weStudio 7 vari muHarare.
Vakadzingwa zvachose muZANUPF svondo rapera, amai Joyce Mujuru vanoti havasi kuzotambira danho rakatorwa iri. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru vaburitsa mashoko ekuti vacharwisa zvakaomarara kudzingwa kwavakaitwa muZANUPF svondo rapera vachiti hapana munhu anokwanisa kuvadzinga mubato iri. Asi vari hanya vanoti zviri kutaurwa namai Mujuru izvi kutamba nenguva vachiti ngavaombe bato ravo nekuti havana mukana wekubudirira mune zvavari kuda kuita pakatariswa ZANUPF iripo pari zvino.
Dhaningi Stole chaiye founder president weZANU haana kudzingwa. Tekere chaiye founder secretary general weZANU haana kudzingwa. Ngala chaiye ane party mumba make mai akafumirwa ZANU ye63 muhighfieldzimu haana kudzingwa. Ivo vanofanira kutozva kuti kudzingwa uZANU vakatodzingwa ite zvakatopera votoona kuti voronga ramangwana avo ravo sei nevamwe vanhu. Plus ZANU ye63 hakusiyira ZANU ye63 yangosara nevanhu ye and they. Pati inochinja nokufamba kwenguva.
Zvichakadai, amai mujuru vasvora kupambuka kwakaitwa mukuru weOccupy Africa Unity Square vaitaidza mara mwedzi wapera vachiti zvinovashamisa kuti Politburo yeZANU PF haina kutombowana nguva yekuzeya nyaya yekushayikwa kwavadzamara. Amai mujuru vanoti vari kunamatira vose vari kurwadziwa muchinyararire nenyaya yekupambwa kwavadzamara, vachiti vari kutambudzika zvikuru nekushushikana kuri kuita mhuri yavadzamara avo vakwanisa mwedzi nhasi vasiri kuzivikanwa kuti varipi. Zvichakadai, muzinda weAmerica nhasi waburitsawo zvakare mamwe mashoko ekuyeuchidza hurumende kuti iferefete nyaya yekupambwa kwakaitwa vadzamara nevarifungidzirwa kuti vasori. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, vaimbova mutauriri webato reZANU PF varugare gumbo vanoti vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vari kuzopinda musarudzo dzemuna 2018 vakamirira yavanoti ZANU PF chaiyo yakavamba chimurenga kana kuti yavari kuti ZANU PF People First. Amai Mujuru vakadzingwa mubato iri svondo rapera. Komiti yePolitburo inotonga nyaya kana kuti Disciplinary Committee ina sachigaro wayo vapelekezela mupoko vanovavo mutedzeri wemutungamiri wenyika ndiyo yakatora danho rekudzinga amai Mujuru. Amai Mujuru nemurume wavo muchakabvu General Solomon Mujuru vari kupomerwa mhosva yekuda kuita mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kafira mberi. Mukuzeya nezvenyaya idzi tabata vagumbo kuti tinzwe zvizhinji.
Isu takagara tataura Mamuru vakataura, mutadzi vakataura, ndakataura kuti titongoramba tiri muZANU PF, hatibvi muZANU PF. Nokuti tisu takaitanga muna 1963 tikanobva hondo kuZambia, kuMozambique tikauya tikaunzwa rusununguko, saka hatisiri kubva.
Asika vachitaura kumucheke uko kumasvingo nezuro vamunangagwa vakati aiwa zvamuri kuita izvi kutambisa henyunguva.
Vanga vane vanhu vangana vakatenda pasvingo rali, haidi kwai kwakusina vanhu. Vaitoita zvokutofotera kutumira mabhazi vaiya kutora vanhu vaya. Hakuna vanhu vakauya vazhinji vakaenda kuya. Vakaita nyaya ndemhaka yekuti vaigunzwa kuti kune rali vamwe vanowana nhambo yokumbofara zvavo. Zvese zvavanotaurawo munangagwa izvi tichazviona kati handizi kuda 2018.
Asi tingaona here mai Mujuru vachipinda musarudzo dzemuna 2018 dzemutungamiri wenyika?
Vanogona sei, vanototi twaiti. Kana vane vanhu vanovapusha ava unotonga ukaita sei, vanototi twaiti vakumbidzi. Todogona kuti ndiani inobuda pakati pavodaivo vana vanotaugwa ivavo kuti vangabudai.
Vaimbova mutauriri webato reZANU PF vasati vadzingwa varugare gumbo vari parunare muHarare. Nezuro vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaudza vatsigiri vebato ravo kumucheke stadium kumasvingo kuti amai Mujuru nevamwe vavo vari kutambisa nguva. Hatina kukwanisa kubata vaMnangagwa kana mutauriri webato iri vaSimon Kayamoyo sezvo vaviri ava vanga vasingadaire nharembozha dzavo. Asi tabata nhengo yeZANU PF Politburo vamunyaradzi Paul Mangwana tikavabvunza nezvemashoko avagumbo.
Bato rinoitwa nevanhu varipo panguva iyoyo yavanenge vari kushanda. Hakuna munhu anoti ini handibudi mubato. Kana ini mangwana chaiye mangwana kana vanhu vanotungamira musangano vakati apa vareswa chikarafu chotokupari chokuti chimbobuda mupati haugoni kuramba unobuda, asi unozotsvaka nzira dzokudzoka nadzo. ZANU PF is the only party muno Zimbabwe izvizvi kutaura kwandiri kuita yagona kudzinga mutungamiri wayo zviri pachena zvikabudirira. Yakadzinga ndivaning stoli ndiye akanga ita the first leader weZANU PF akabuda akafana nepati yake yenzi ZANU Ndonga asi asiri pati yeZANU PF.
Ko munoti kudii nemashoko avari kutaura yekuti mai Mujuru vanogona kupinda musarudzo dzemuna 2018?
Hakuna chinorambidza mai Mujuru kuramba vari mupolitics kana vachida nokuda kwokuti chizvara chomuZimbabwe chine kodzero yekuita zvachinoda. So 2018 kana vachida kumira vanongomira, asi vanenge vachiri mutungamiri weZANU PF varenge vachimirawo nepati yavo havarambidzika vachida vanongopindawo muresi voona kuti vangakunda here ZANU PF yatoziva isusu, asi ndoona sokuti vanenge vachitambisa nguva yavo.
Nhengo yePolitburo yeZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare.
Sangano revashandi ReZCTU rinoti ririkuenderera mberi nekuratidzira kwarakaronga kuita nemusi wemugovera zvichitevera mutongo wapiwa nedare repamusoro nhasi masikati wekuti mapurisa haana simba rekurambidza urongwa uhu. ZCTU yakanga yakwira kudare mushure mekunge mapurisa kuvulawayo Masvingo neMutare airambidza kuratidzira. Mapurisa emuHarare ndiwo chete vakanga vabvuma kuchitiwe kuchinoi neGweru vanga vasati vapa mhinduro yavo. Sangano iri rakaronga kuratidzira richida kuti risvitse magwaro enyunyuto kuhurumende. Asi zvinonzi pane rimwe sangano rinozviti Zimbabwe Youth in Action raburitsa mashoko ekuyambira ZCTU kuti ikaenderera mberi nekuratidzira uku richakukanganisa sezvo kuine zvematongerwo enyika mukati. Hatina kukwanisa kubata vesangano iri kuti tinzwe udivi ravo. Tabata vakafano bata chigaro chivanoona nezvekuburitswa kwemashoko muZCTU Valast Tarabuku kuti tinzwe zvizhinji.
Hongu mvumo takuhwa mapurisa nzvimbo dzese dzinoti dzoHarare, Tare, Gweru, Masvingo, Chinoi neBulawayo. Saka iko zvino tangomirira musi weSaturday kuti tiratidze. Tida kuedzerawo zvakare kuti tanga takaendawo kuHigh Court nenyaya yacho iyoyo. Masikata ano High Court yasita ikatipa zvakare mvumo yekutiendere mberi tiratidze.
Tinonzwa kuti mapurisa akambenga kurambidzai mune mamwe maguta. Chii chazotora nzvimbo kuti mapurisa azoshandura pfungwa achikubvumidzai kuratidzira?
Hatingazivi kuti chii chaizvo, asi tinofunga kuenda kwatanga taita kuHigh Court kwainfluenza mamwe mapurisa kuti achinzwe mafungiro ayo.
Hamuzoshamisiki here makuona musi wemugovera mapurisa okurambidzai zvakare kuratidzira? Vakupai here gwaro rekuti muenderere mberi?
KuHarare nekuChinoi tapiwa mvumo yacho iyoyo. Kumwe kwese kuti nango tapiwa mvumo neHigh Court.
Vateereri vangada kuziva kuti zvii zvamuri kunangana nazvo mukuratidzira kwamuri kuita, mucharatidzira nemutoo upi?
Vashandi vanenge vachisangana pamaofisis eZCTU ekumaguta iwayo anambotaura vachabvapo vachifamba vachiratidzira vachienda kumaofisi emaresident ministers kana kuministry of labour. Vakasvikako ndoka vachazoganichidza zvichemo zvavo, inonzi iyo petition muchirungu.
Vanga vari vakafanira kubata chigaro chevanoona nezvekuburiswa kwemashoko muZCTU Valast Tarabuku vari parunare muHarare neStudio 7.
Zvichakadaro, vanotengesera migwagwa vaungana nasi paAnglican Cathedral muHarare vakabvumirana kuti havasi kuzobvuma kubviswa migwagwa mavari kutengesera zvinhu sezviri kuitwa nekanzuru kutanga mangwana. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vanotengesera mumigwagwa nhasi vaungana paAnglican Cathedral muHarare apo vabvumirana kuti havasi kuzobvuma kubviswa mumigwagwa mavari kutengesera. Kanzuro inoti iri kuda kuvabvisa mumigwagwa ichivaendesa kune imwe misika yakaita se4th Street neCopacabana pamwe nepacharge office. Asi vanotengesera mumigwagwa ava vanoti nzvimbo dzavari kuda kuendeswa idzi dzakazara kare uye hakuna zvimbuzi zvakakwana. Kanzuro yeHarare inoti vanotengesera mumigwagwa ava vari kukonzera tsvina yakawanda mudhorobha uye vazhinji vacho havasi kubhadhara mitero kukanzuro. Asi mudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe vakakurudzira kanzuro kuti isabvise vanhu ava munzvimbo dzavari kutengesera vachiti ndizvo zviri kuvapa pundutso. Zvichakadai, munyori wekanzuro yeHarare Vatendai Mahachi vari kuramba vakatsika madziro vachiti kubviswa kwevanotengesera mumigwagwa ava kuchatanga mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaindanet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri, musakanganwa kuti munokwanisawo kubata Studio 7 pa909 AM, pa4930 kana pa12080 ne15455 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekutyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaJohn Kerry Vano tihurumende yavo iri kushishikana zvikuru nekutsigira kuri kuita Iran chikwata chechishiite muYemen. Izvi zvinotevera mashoko ekuti ngarava dzehondo dzemuIran dzakananga kunyika iyi iyo iri muPersian Gulf. Television yemuIran yePress TV yakaburitsa mashoko nezuro ekuti zvombo zvehondo zvemumvura zveIran zvainge zvakananga kunzvimbo dziri pedyo neYemen, uko kune mauto emuchadenga ari kutungamirirwa neSaudi Arabia achiedza kumisa chikwata cheHouthi.
Greece yabhadhara mari inoita madhora mamiriyoni mazana mana nemakumi mapfumbamwe nemashanu yechikwereto chayo kuInternational Monetary Fund. Izvi zvainyevenutsa kusagadzikana uye tariro kune vanoda kudyara mari dzavo munyika iyi. Kubhadhara chikwereto ichi kwakakosha uye kuchabatsira Greece kuti ive pedyo nekuwanirwa rubatsiro rwemari kuitira kuti ibude mumadhaka mairi. Izvi zvichaitawo kuti nyika iyi irambe iri nhengo yenyika dzemuEurozone. Makurukota ezvemari muEurozone akawirirana kutanga kwegore rino kubatsira Greece nechikwerete, ndokana nyika iyi yakwanisa kubuda neurongwa wakati tsvikiti unokwanisa kuvandudza upfumi hwayo.
Kushanya kwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuSouth Africa semuenzi anoremekedzwa kana kuti state visit akekutanga mukati memakore makumi maviri nerimwe kwasimudza mitauro yakawanda munyika nekunze. Vamwe vari kuti kuoma kwezvinhu munyadzi zveupfumi ndiko kwasimudza mukuru uyu, asi vamwe vanoti vaMugabe havana chitsva chavangabura muSouth Africa sezvo nyika yeZimbabwe yagara ine ukama mukutengeserana kushanyirana nezvimwe zvakawanda neSouth Africa. Vamwe vakuru vakuru muhurumende vakamborambawo mashoko ekuti vaMugabe vayambuka rwizi Limpopo kuti vaende kunotsvaga rubatsiro kuSouth Africa.
Nyika mbiri idzi dzinonzi dzakanyoreranawo pasi zvibvumirano zvemushandira pamwe. Danho rinonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika harina zvitsva zvarinobudisa, sezvo Zimbabwe yanyorerana pasi zvibvumirano zvakadai nenyika dzakawanda dzinosanganisira China, Russia nedzimwe, asi pasina chikuru chiri kuonekwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vachamu madiridze pamwe nechipangamazano mubato rezano PF vaGoodson Ngune. Tatanga nekubvunza vamadiridze kuti vanoti kudii nezverwendo rwavaMugabe urwu.
Hongu president vaMugabe vauya nemakurukota avo akati wandei vachizoti vakurukure. Vakamirira Zimbabwe vachikurukura nehurumende yeSouth Africa pazvinhu zvakati koshei panyika mbiri idzi. Asi chokwadi chiripo tozvitarisa ndechekuti vaMugabe wanga ari munhu anga asichina confidence kana kuti vimbo nemamwe maAfrican countries kana hurumende dzemuAfrica. Munhu wazopepuka izvozvi kuti zviri nani ndidini ndikurukure nemaneighbors angu nokuti ndivo vari kutondibatsira. Kare pese apa vakanga vachimhanya kunana China, vachimhanya kunana Malaysia, asi chouviri chaicho chaicho chavakabata ikoko kwanga kusina. Saka vaMugabe munhu agarwa matunduru nenhamo kuZimbabwe. Vana vechidika vasi kuwana mabasa, makambani ari kuvharwa. Naizvozvo vati aiwa kare ganiboshanyirawo wepedyo kuSouth Africa tibonzwa kuti zvizvangatiitirawo kuti ikonomi zvakare vechidiki vedu vawane mabasa.
Mukoma Nguni, pamusoro perwendo rwemutungamiri wenyika vaMugabe pamwe nemashoko ataurwa navamadiridzi.
Hatidi kuti tinyepere vana veZimbabwe kuti vaMugabe ndokutanga nhasi kushanyira South Africa. vaMugabe vaita 22 visits kuSouth Africa. Vanoenda kumabilateral meetings, kune mameeting anenge ariko, uye kune mafuneral anenge ariko, vachiita huko naZuma. vaMugabe vanotaka naZuma kumasadek, kumaAU, vachitaura naZuma vachita hurukuro. Hatidi kunyepera vanhu kuti vakaenda kunotsvaga mari ikoko. Aiwa, chokwadi ndechekuti isu tagara tichidyidzana nebato reANC neANC government neSouth African government. Vaenda kunongoita ongoing matalks agara achiitika mazuva ese ekudyidzana zvakanaka. Echipiri, tinoda kuti vana veZimbabwe vazive kuti aiwa, vaambikwa nofanira kuti vazive kuti vechidiki havana mabasa nenyaya yemasanctions avakakumbira kune varungu. Patakatanga hondo yeminda ndokubva vapinza vanhu vebato reNDC tokupai mari kuti murwise mubvise hurumende yenyu Saka takuvhara makampani, chipo kuvhara makampani vana veZimbabwe ndokuti vati vamugabe nezvanipepa vana kunaka. Asi takaenda kuchikoro tunoziva kuti nyaya yese iri kuitika iyi inyaya yekuti MDC yakatadza kubvisa zvanipepa from power.
Mukoma wamadiridze rubatsiro ramuri kutaura kuti vamugabe vari kutsvaga kusouth Africa pane zvabuda here?
Chandoda kuti nditange ndarangaridza mukoma kuzvo ndechekuti zvaitwa navamugabe haisi inganzi pachirungu party to party visit. Vamugabe havana kuuya kusouth Africa vakamirira ZANU-PF, vauya vakamirira hurumende. Zvakare kuuya kwavaita uku inonzi state visit yakanga isati yamboitwa kubva muna 1994 payakaitwa ipapo. Ndangoti ngogadzirisa ipapo. Tozoya panyaya yezvibvumirano iyi. Zvibvumirano zvingaitwa mamemorandum of understanding MOU angasainwa pasi agodini. Asi chakakoshera mhuri yeZimbabwe, chakakoshera zvakare iye hurumende yavamugabe ndechekuti chii chichazobuda pamadues iwawo akati pazvirongwa zvinenge zvaitwa pakati pehurumende yeZimbabwe nehurumende yeSouth Africa. Vangava vezvemabhizimisi emuSouth Africa nemaminista auya ekuZimbabwe kuti zvavanenge vasainirana pasi zvichazopei kuvana veZimbabwe ndo chakakosha ichocho.
Vanguni, pane zvinowanikwa here kana pundutso ingawanikwa kubva kushanya kwavamugabe parwendo iroro?
Notenda, vamugabe havana kuenda kunokumbira mari kuSouth Africa. Kusaziva zvirongwa zvoitwa nenyika dzepasi pano. Vamugabe vakaenda kuti South Africa ivape ruremekedzo kuti nhasi taita visit yemutungamiriri weZimbabwe, mukuru weSADC nemukuru weAfrican Union. Havana kuenda kunotsvaga matiwo. Vakaenda nemabhizinesi muro kuti endai mutaurirana. Tidyidzane zvakanaka muchitaurirana. Kechipiri, vanhu vemuno muZimbabwe takaenda kumaelection 2013 tikataura kune vanhu isusu veZANU-PF tinosapota zveindigenization.
Chipangamazano mubato reZANU-PF vaGoodson Nguni vari parunare muHarare. Manzwa zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vachamumadiridze vari parunare muJohannesburg, South Africa.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhukadzi remusasa project rinoti madzimai anofanira kutsvaga ruzivo rwemichato iri munyika vasati vapinda muyanano kuitira ramangwana. Vanoona nezvemitemo musangano iri muzvare Leonez vanoti mudzimai anofanira kuva neruzivo rwakakwana rwemitemo inobata michato kana kuti civil marriage zvichienzaniswa nekuroorwa pachivanhu chete kana kuti registered customary marriage. Muzvare Nez vanotiwo zvakakosha kuti madzimai vanyoresewo mazita avo akabatana navana baba pamapepa ekutenga dzimba nezvimwe kuitira ramangwana. Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 ataura namuzvare Nez nezvedambudziko riri kusangana nemadzimai akawanda.
Madzimai vasati vapinda muwanano kune wanano dzakasiyana siyana. Yekutanga ndiyo inonzi chapter 5.07 iyo inotonzi murume mumwe chete anotaurwa nemutemo kuti mudzimai mumwe chete. Kwoita chapter 5.07 inoti murume mumwe chete anogona kutaura kuti mudzimai 1 kana vakawanda muwanano yavo. Yechitatu ndeye yekuti tinowanana patsika dzedu yemagariro edu sevanhu vatema. Dzese dziri nhatu dzinotenderwa uye dzinorekognizwa pamutemo.
Asi tinoona mazuva ano kune nyaya dziye dzatinonzwa dzemasmall house nezvimwewo zvakadaro. Mudzimai anofanira kunge achiziva zvipi asati apinda muwanano, takanyanyotarisa nyaya iyoyi yemapepa atingati marriage certificate.
Nyaya dzemasmall house inyaya dzinotaurika zvizhinji mubasa redu ratinoita semusasa. Asi kana tichitarisa muchato kutanga 5.11 ndoona kuti murume mumwe chete nemudzimai mumwe chete uye hautenderi kuti murume kuti aite small house. Asi pa5.07 varume vazhinji vada vadzimai kukunda 1 vagona kushanda small house yavo vaitiva kudaro vomwe vavakiriura inobva ita mudzimai wechitatu kana wechipiri ndobva yasina kubarika. Saka zvine zvinowanikwa. Asi tinokurudzira madzimai ese kuti aone ruzivo rwakakwana uye rwakakodzera panguva yese yavanenge vauda kuita zvichienderana maenderano nemutemo. Michato yese inobatsira madzimai. Asi tinozodira ruzivo kuti ndopase muenzaniso panguva kunge paitenga maproperties dzimba kana chero chaitenga pakatengwe propati zita ravo ngariwaneko ngavaregeregeza zita rana baba chete vosambera apo vanozoda kuti mutemo vaprotekte but unovapotera zvikuru kana masau achibudera.
Muzvare Leonez vanoona nezvemitemo musangano remusasa project vanga vachitaura vari parunare muHarare namavhilasi Mhlanganya uye weStudio 7.
Vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk kana na 8:30 p.m. tiri kutarisa matambudziko ari kusangana nemadzimai zvikuru munyaya dzinobata michato nekuroorwa pachivanhu muchirongwa cheWomen's Round Table.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vaimbova sachigaro MDC inotungamirwa nawo Welshman Ncube vaGoodrich Chimbaira vanodzokera kuMDCT uko vatambirwa zvine mutsindo.
Vanotsigira amai Joyce Muchuru vanoti vachakwikwidza musarudzo dzemuna 2018.
Mapurisa anoudzwa nedare repamusoro kuti haana simba rekurambidza ZCTU kuratidzira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemire nichitumirai zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga na